Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina chikumi 10, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutongi mukuru wematare edzimhosva vaLukumalava vachenurwa nedare repamusoro richiti havana kuzvidza matare edzimhosva pavakadzokera kubasa.
Kutarisa nyaya dzekuti tigadzire maelevators ari pahigh court yemuHarare, paHarare Magistrates Court nekutrade court kuBulawayo. Tiri kutarisa nyaya dzekuti mabumbiro emutema anoti Maintenance Act, Children's Act, Domestic Violence Act, Tyson Braille Language, kuti vanenge vasingaoni vaya vakwanise kunge vachaverenga vachashandisa pavanoenda kumatare edzimhosva.
Judicial Service Commission inoti iri kuvandudza mashandiro ematare ese munyika, izvo zvicharerutsa vakaremara. Zimbabwe Electoral Commission inoti vanhu havasi kubuda neuwandu hwavo kunonyoresa kuvhota. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutongi mukuru wematare edzimhosva vaLukumalava vachenurwa nedare repamusoro richiti havana kuzvidza matare edzimhosva pavakadzokera kubasa mushure mekunge vaendeswa kumudyandigere nedare redzimhosva. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vatongi vedare repamusoro vaviri, amai Emitsanga naamai Sylvia Chirao Mugomba, vatura mutongo wekuti vaMalava havana kuzvidza dare nekuenda kwavakaita kubasa. Mushure memazuva gumi dare repamusoro ratura mutongo wekuti vakanga vasisiri mukuru wevatongi munyika, zvichitevera kuvandudzwa kwakaitwa bumbiro remuteme yenyika. Vatongi ava vati nepamusana pekuti vaMalava vakadzokera kubasa mushure mekupikisa mutongo uyu, izvi zvinoreva kuti mutongo wakaturwa nedare repamusoro wakambosendekwa parutivi kudzamara nyaya yapera kunzwikwa kumatare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakashandisa masimba avo semutungamiri wenyika kuwedzera temu yavaMalava nemakore mashanu mushure mekuvandudzwa kubumbiro remutemo, izvo zvakaita kuti Gweta uye vari mutungamiri weZimbabwe NGO Forum vaMusa Kika vakwire kumatare vachiva Malava vakange vazvidza dare pavakaenda kubasa. Mushure mekunge vamwe vatongi vedare repamusoro vatatu vatura mutongo wekuti vaMalava vakanga vasisakodzere kuva mutungamiri wevatongi munyika, sezvo vakanga vasvitsa makore makumi manomwe aive mubumbiro iri risati ravandudzwa kuti vachimira basa semukuru wevatongi. Mukuru anoona nezvemitemo muZimbabwe NGO Forum vaUbert Mandinde vati vachiri kuzeya zvaturwa nedare kuti vaone kuti votora matanho api.
Takanga taisa chichemo chikumbiro chiri chekuti vaMalava vaendeswe kuTirongo kwemedzi mitanhatu, kana kuti vozosendekwa parutivi ivo vaende vanogara kwavo kuba. Chikumbiro chedu charaswa nedare, bari zvino hatisati tawana zvikonzero zvizere zvacharasirwa. Chikumbiro ichochi chakamirira mareasons azere. Kana tawana tichazoramba tichikurukura nazvo, asi kusvika tawana konzero zvizere hatina zvakawanda zvekutaura.
Dare reSupreme Court harisati ratara zuva rekuti chikumbiro chemuchuchisi mukuru munyika vaPrince Machaya negurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi chekuti mutongo wakaturwa nedare repamusoro wekuti havasisiri mukuru wevatongi munyika uraswe. Mune imwewo nyaya, dare repamusoro nhasi ranzwa chikumbiro chesangano rinomirira vagari vekuchitungwiza rechitungwiza Residence Trust kana kuti Chitrust chekuti hurumende iregedze kupwanyira vanhu zvivakwa zvavo. Chitrust inoti zviri kuitwa nekanzuro yechitungwiza, mapurisa pamwe nebazi rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu zvekupwanyira vanhu zvivakwa zvavo zvavanoshandira, izvo zviri kunzi hazvisi pamutemo, zvinotyora bumbiro remutemo yenyika iro rinoti kuti vanhu vapwanyirwe zvivakwa zvavo panofanirwa kunge paine mutongo wedare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutori wenhau Jeffrey Moyo acharamba ari muchirongo kusvika musi wachikumi 24 panguva iyo magweta ake ari kukumbira dare repamusoro kuti apiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Moyo uyo anonyorera bepanhau reNew York Times ari kumirirwa nava Doug Coltart uye mudzimai wake anga ari mudare nhasi asi haana kukwanisa kutaura naye. Vanhu vashanu vakafa neCOVID-19 nezuro uye vamwe zana negumi nemumwe chete vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vafa nechirwere ichi vava chiuru chimwe chete nemazana matanhatu nemakumi maviri nevaviri kana kuti 1622. Vanhu vabatwa neCOVID-19 munyika yose vava zviuru makumi matatu nezvipfumbamwe nemazana mana nemakumi matatu nevaviri kana kuti 39,432. Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu vabaiwa nhomba yekutanga munyika yose vava zviuru mazana matanhatu nemakumi masere nezvipfumbamwe nemazana mapfumbamwe nemakumi maviri kana kuti 689,920. Vabaiwawo nhomba yepiri vava zviuru mazana matatu nemakumi mapfumbamwe nezvina nemakumi matanhatu nevatatu kana kuti 394,063. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi munyika yose senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaparura zviri pamutemo nezuro urongwa hwehurumende hwakanangana nekugadzirisa matambudziko anosangana nevakaremara pamwe nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kushanda nekugara mudzimwe nyika. Safari Njema anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pachiitiko ichi muHarare nezuro, vaMnangagwa vakati zvakakosha kuti veruzhinji vakoshese kodzero dzevakaremara uye kuti dzichengetedzwe pachishandiswa chirongwa chitsva chavakaparura.
It is incumbent on all of us to shift from perceiving persons with disabilities as objects of charity, medical treatment and social protection and instead view persons with disabilities as being capable of productively participating in the building of our great country Zimbabwe.
Tese tinofanira kutanga kuona vakaremara sevanhu vane kodzero dzakafanana nevamwe vanhu vese. Ava vanhu havafaniri kunzwirwa tsitsi kana kutarisirwa pasi. Vanofanira kuonekwa sevanhu vanogona kuita mabasa ebudiriro munyika nekuvakawo Zimbabwe.
vaMnangagwa vakati vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vane kodzero nezvishuwo zvinofanirwa kuremekedzwa pamwe nekuchengetedzwa. Izvo zvakapa kuti hurumende iwe negwara rinobata kodzero dzavo. Vachitaurawo pachiitiko ichi, gurukota rezvekugara kwakanaka kwevanhu vaPaul Mavhima vakati chirongwa chehurumende ichi chichabatsira kusandura upenyu hwevanhu vakawanda vakaremara.
Vana vanorarama neurema vanofanira kuendeswa kuchikoro pachena pasina chinobvunzwa kuvabereki. Chechipiri, pose pano enda kumakosi akaita sana teachers training, emanesi nemamakosi akasiyana-siyana, tinofanira kuona tine 15% yevanhu vanorarama neurema vari muzvidanho izvozvo.
vaMavhima vakatiwo gwara rehurumende rakanangawo nekuchengetedza kodzero dzevana veZimbabwe vari kunze kwenyika sezvo vana ava vaine kodzero dziri mubumbiro remitemo yenyika.
Tinoda kuti vaende tichinyatsoziva kuti vanhu ivavo vaenda kwakati tigokwanisa kumiririra kodzero dzavo variko, uye tinenge tichida kuti kana tava kuitawo maprograms ekuti vane zvavanounza kumusha zvive zvinhu zvinenge zvakarongeka tichinyatsoziva kuti zvakamira sei. Chatinonyanya kuda ndechekuti vana veZimbabwe kana vachinge vabuda kunze, isu sehurumende tinofanira kuva
nyika dzemuAfrica. Vanyasha nhau vakati chirongwa chehurumende ichi changa chakamirirwa kwenguva yakareba nevakaremara vakawanda.
Kuti zviite zvinhu izvi zvisazokanganwi kufanika zvekuitwa constitution nemamwe mabills esaripo akaiswa ngave United Nations nezvimwe zvakadaro, chikudiwa ndechekuti varimo vacho mumaministries vanoona nezvevakaremara vafanira kunge variwo vakaremara nekuti pakaiswa munhu akadaro haangakanganwi kuti pane zvinhu zvekuda kugadzirwa kuti upenyu wangu uite zvakanaka.
Vanomiririra vakaremara mudare resenate amai Rejoice Timire vakati chirongwa ichi chichapa mukana kumunhukadzi akaremara zvinova zvanga zvisingaitike pamakore ose apfuura.
Asi madzimai akaremara ataurwawo nezvavo kureva kuti naivo polisi iri kuvaita kuti vagozogona kubatirana pamwe chete navamwe nevari kunze uko vachikwanisavo kuti vazive kuti mudzimai akaremara munhu anogona kuita basa rinongoitwa nomumwe munhu wese.
Zimbabwe ine vanhu vakaremara vanosvika zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana. Vakawanda vavo vachiti kodzero dzavo hadzisi kuremekedzwa zvizere. Nyanzvi munyaya zvezematongerwo enyika dzinotiwo hurumende yaita zvakanaka kubuda negwara rinobatawo shuviro dzezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika sezvinodiwa nebumbiro remitemo wenyika. Nguva zhinji vari kunze kwenyika vanogara vachichema nerekuti havasi kukwanisa kuvhota vari munyika dzavagere, kushaya rubatsiro rwehurumende vari munyika dzavari nezvimwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Bato reMDC Alliance rinoti riri kushora hwaro hwakaparurwa nemutungamiri wenyika nezuro unobata nyaya dzevakaremara richiti hwaro uhu hwakaparurwa pasina mutemo unohutsigira. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Munyora anoona nezvevakaremara muMDC Alliance vaDennis Mudzingwa vati hapana chinofamba kana pasina kudzikwa mutemo unotsigira hwaro uhu.
Rakavapo sepolisi asi hapana mutemo hweparamende unotsigira gwaro iri.
VaMudzingwa vati hwaro uhu hwakapa simba rakawandisa kubazi rinoona nezvekugara kwakanaka kwevanhu iro risina vanhu vanorarama neurema.
Yakapa simba rakawandisa kuDisability Department iro rinova bazi riri muDepartment of Social Welfare risina vanhu vakaremara. Saka naizvozvo tinoona kuti rinobisa simba kubva kuvanhu vakaremara richiisa kuDepartment riri muSocial Welfare reDisability. Vanhu vakaremara vanokoshesa kuzvimiririra pane zvinenge zvichitika zvose. Saka hazvina kunyanya kufadza vanhu vakaremara vakawanda muZimbabwe.
MDC Alliance inoti kana ichinge yapinda muhurumende ichaita kuti gwaro reUnited Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities rishande muno podzikwa mutemo wakanangana nevanhu vanorarama neurema isati yaparura hurongwa sehwakaparurwa navamunangagwa uhu. Hwaro hwakaparurwa navamunangagwa huchaita kuti pave nevanhu mubazi roga roga rehurumende vanotarisa nyaya dzevanhu vakaremara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Judicial Service Commission inoti iri kuvandudza mashandiro emataredzi mosva ose munyika izvo zvicharerutsira vakaremara pamwe neveruzhinji munyika. Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko avo pakucherechedza makore gumi nerimwe komishen iyi yava kushanda yakazvimirira kubva kubazi rezvemitemo, munyori weJSC vaWalter Chikwana vati chimwe chezvinangwa zvavo gore rino kurerutsira vakaremara pakuenda kumatare pamwe nekuverenga magwaro emutemo. VaChikwana vati gore rino chete vane urongwa hwekugadzirisa zvivakwa pamatare ese munyika kuti vaya vanofamba nemawheelchair vakwanise kupinda mumatare. Vatiwo mitemo yakaita seMaintenance Act, Children's Act nemimwe ichaiswa muzvinyorwa zvebraille kuti vakwanise kuishandisa mumatare.
Tirikutarisa nyaya dzekuti tigadzire maelevators ari pahigh court yemuHarare, paHarare Magistrates Court nekutrade court kuBulawayo. Tirikutarisa nyaya dzekuti mapumbiro emutemo anoti Maintenance Act, Children's Act, Domestic Violence Act taise braille language kuti vanenge vasingaoni vaya vakwanise kunge vachaerenga vachashandisa pavanoenda kumatare edzimhosva.
VaChikwana vatiwo vachagadzira gwaro rekubatsira vanoshandisa mitauro yemaoko uye vati vashandi vese vematare vachadzidziswa pamusoro pemutauro uyu.
Tiri kutarisa kuburisa inonzi Sign Language Manual yatiri kuita neUNDP yekuti vaya vanenge vasinganzwi vanokwanisa kunge vachitaura nemasainzi vange vachibatsirikana panouya kumatare edzimhosva. Saka manyoyo tiri kutoiburisa tobva tatraina mainterpreters edu nevanoshanda mumatare edzimhosva kuti vange vachiishandisa muzvakanaka.
Vamasimba Kuchera, avo vanoshanda nesangano reCenter for Disability and Development, vaudza Studio 7 kuti vanotambira urongwa hweJSC vakati vanovimba kuti huchabudirira.
Asi taneta kuitwa manyautsamukanwa chembere kurota ichiyamwa, kukwidzwa ndege yemashanga kana ndege dzemashanga nezvivimbiso zvisingazozadzisiki. Saka tinovimba kuti muurongwa hwavatsanangura vanhu veJSC mune nzira yekuti tizova rangaridza kuti makavimbisa zvakati nezvakati nezvakati musi wakati, kuitira kuti tinge tizokwanisa kufambira mberi.
Gweta zvakare vari nhengo yesangano reLawyers with Disability Association vaAbraham Mateta vati zviri kurongwa zvakanaka chose, asi zvakakosha kuti vanoshanda mumatare kusanganisira vatongi, vanyori nevaturukiri vanzwisise nyaya dzine chekuita nekuremara.
Izvi zvinobatsira kuitira kuti dzimwe nguva pasaitika yatingati pachirungu miscarriage of justice. Saka zvinobatsirawo zvekare kuti vakwanise kunzwisisa even magweta akaremara kuti anoshanda sei.
Pava nechirongwa chinonzi Integrated Electronic Case Management System chiri kutungamirwa nemutongi wedare pamusoro Justice Joseph Mafusire. Justice Mafusire vaudza Studio 7 kuti izvi zvicharerutsira vanhu nekuti hapachashandiswa mapepa akawanda sezviri kuitika pari zvino.
Inzira yekutongwa kwedzimhosva, kushandiswa kwedzimhosva panenge pasina mapepa akanyanya kuwanda, uyezve inzira yekuti izvo vanhu vanenge vaine mukana wokuti vawane kuenzaniswa nyaya dzavo kumatare nenguva diki diki, uyezve zviri nyore.
Justice Mafusire vati vanotarisira kuti kusvika munandira gore rinouya matare pamusoro eConstitutional Court neSupreme Court anenge ave kushandisa nzira iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Chikwata chinorwisa uori muRussia, icho chiri kutungamirwa navaAlexei Navalny avo vari mujeri pari zvino muRussia, chinoti chicharamba chichirwisa uori kunyange hazvo dare remuRussia rati chikwata cheAnti-Corruption Foundation ichi hachisi pamutemo uye chiri kupfurikidza mwero. Umwe utachiwana hwemhando yechipiri hwabata zvakanyanya nzvimbo dzekumaruwa muIndia, nzvimbo dzanga dzisina kumbobatwa nechirwere chaCovid-19 pachakatanga gore rapera. Chirwere ichi chinonzi chanetsa mumisha iri mumakomo mudunhu reHimachal Pradesh. Kutanga nemuvhuro, vakawanda vanga vachitengesa dzimotokari, midziyo yemumba, zvidhinha nezvimwewo pedyo nemigwagwa nedzimwe nzvimbo dzinonzi nehurumende dziri kuitirwa basa zvisiri pamutemo vakasara vave nemisodzi pamatama mushure mekunge zvivakwa zvavo zvaputswa muHarare, Ruwa, Epworth nechitungwiza. Nyaya yekuputswa kwezvinhu iyi yaunza mutauro pakati peMDC Alliance neZANU-PF. Kunyange mapurisa ekanzuru ari kuputsa zvinhu akatsigirwa nemapurisa eZRP, danho iri rinotevera chisungo chedare remakurukota chekuti maguta atange kucheneswa kwete kusiya vanhu vachiita madiro ajojina. Asi vanopikisa nemasangano anorwira kodzero dzevanhu vanoti hurumende iri kukundikana kupa vanhu mabasa asi yovashungurudza kana voita mabasa emaoko. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vakakwikwidza vakamirira ZANU-PF musarudzo dzedare reparamende kuWarren Park vaGilbert Muponda uye mutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaClifford Hlachiwayo. Totanga nekunzwa kubva kuna vaHlachiwayo.
Udo utsinyo mhande pamusoro chaiwo chaiwo kurova vanhu panhongonya kuparadza kurarama kwevamwe vanhu, asi zvazvitishamisi nekuti ZANU-PF ndo magarira ayo. Nyika yeZimbabwe indozviziva izvozvo kuti ZANU-PF nyaya yekuponda kuputsa ndo mabasa ayo, asi zvinhu zvatisingakurudziri zvinge zvichiitika, zvinhu zvisingafaniri kunge zvichiitika munyika yeZimbabwe. nekuti tikatarisa nguva yapfuura iyo paina yemvura paya ZANU-PF vachishanda futi nemaofisi ivavo esendera government anopindira munyaya dzezve kutongwa kwematunhu vakaputsa dzimba kubudiriro. Izvezvi vatanga futi nenyaya yekuti kwava nechando, vanhu vanenge vachitengesa zvinhu mumarodhi vachiitawo zvinhu zvakasiyana-siyana kudararamisa mhuri. Vanouya futi vaakuponda ipapo pavanokurarama napo. Mushure mekunge vaponda pavanogara, vaakuponda pavanoraramisa napo mhuri. Zvinhu zvisingafaniri kunge zvichiitika munyika inonga ichinzi inyika ine dhemokirasi kana ine kuzvitonga kuzere. Sezvatinonga tichitarisira kuti madzibaba edu nanamai vedu vakaenda kuhondo vachirwira kuti mwana waZimbabwe awane mukana yakaenzana munyaya dzezveupfumi, munyaya dzezvekugara, mune munyaya dzakasiyana-siyana dzezvematongero enyika. Asi tinoona izvi zviri zvinhu zvisisizvo zvakarwirwa nana Comrade Tongogara, zvakarwirwa nevamwe vakawanda vakaenda kuhondo.
Vamuponda pindurainzi
kuputswa kwezvinhu chinhu chinorwadza, nekuti hapana anofara kuona umwe munhu achitambudzika achirwadziwa achibviswa panga achidya napo nepanga achiriritira nekuchengeta mhuri yake. Tichibva ipapo tinochifanira kuchitarisa kuti zvinhu zvakadai zvisaitike zvakare kana kuti zvirambe zvichiitika, chii chinofanira kunge chichiitwa kuti tinyatsogadzirisa magariro evanhu nemashandiro evanhu vachigara upenyu huri nani hunosumukira. Chekutanga chandisingawirirana nacho chataura nemutauri abva kutaura, ari kunge ari kuda kublema kuti ZANU-PF ndiyo yakanganisa, ndiyo yakonzera izvi. Chekutanga tofanira kuzova kuti kanzuro yeMDC ndiyo iri kutonga muHarare, uyezve ndiyo iri kutonga mamwe mataundi ese ari muZimbabwe kubvira ye2000. Maurban councils ese anga achibatwa neMDC. Mukatarisa kuri kunetsa kune mvonga mupotera, pane munhu anenge atori kukanzura anenge atori neushamwari neMDC kana atori munhu weMDC councillor anenge achitodya napo panzvimbo ipapo, achipiwa choko mhomwe, achitoisa vanhu ipapo illegal achitodya mari. Yet hapana masheds, hapana matoilet zvimbuzi. Saka nekudaro isu semaZimbabwe tichifanira kuisa musoro pamwe chete kuti vakomana nyika yedu yosumuka sei, toisa sei infrastructure yekugadzira kuti mavenda edu ari ipapa acho accommodatewa sei.
Todzoka kwamuri vahlachwai.
Matonzwowo veZANU-PF vatoconfirma kuti ndivo vari kuita, ndivo vari kuputsa. Vari kuputsa nenyaya yei? Nenyaya yekuti malocal authorities muri kutungamirwa nevanhu veMDC, kusanganisira makanzelas akawanda akadzingwa neZANU-PF asikati kuti basa rifambire mberi zvakanaka. Kufambisa basa kumakanzuros hakuna chinoitwa mukanzuru chisiri kudiwa nevamaminista ivavo vezanu vakasiyana siyana. Izvi vakaisa mamwe mastructures avakaisa devolution avasoda kuimplementa, vari kuisa zvavari kunga zvichiisa zvinonga zvichinzi maprovincial zvakadai. Asi provincial council yacho inofanira kuti iite mabasa acho, itarise itati zvinhu zvifambe maringe nemapriorities development muprovince inenge isipo.
Petai hurukuro yedu vamuponda.
Nyaya iripo ndeyekuti MDC yapererwa. ZANU-PF utungamiriri huri kuratidza kutungamira kune gwara. Mukatarisa road yeHarare to Bed Bridge kuvakwa kwairi kuita, wotarisa madhamu ari kuiswa, wotarisa mabasa ari kukiretwa nemaindastri ari kuvhurwa every week basically ari kuvhurwa kuti vanhu vakushanda kwamutare kwakavhurwa industry yemafuta nesipo nethings like that. Ndo zvinofanira kunge zvichiitwa munyika. Asi patirizvo haisi nguva yekublema vamwe kuti wazodii. Itambe kuti even MDC yacho ingadai kutounza musoro pamwe chete neZANU-PF kuti aiwa zviri kuramba zvichiitika sei, ngatitataurirani tione kuti progress ingaita sei.
Vakakwikwidza vakamirira ZANU-PF musarudzo yemumiriri weWarren Park muparamende yevaGilbert Muponda. Manzwowo zvakare kubva kumutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaClifford Hlachiwayo. Vaviri ava vanga vari parunhare muHarare, muhurukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti vanhu havasi kubuda neuwando hwavo kunonyoresa kuvhota, zvichinzi izvi zviri kuitika mumatunhu akawanda emunyika. Mukuru anoona nezvesarudzo mudunhu reUlawayo vaInnocent Ncube vakaudza bepanhau reNewsday kuti vanhu havasi kunyoresa mudunhu ravo kubva zvatanga urongwa hwekunyoresa kuvhota muna kubvumbi wegore rino. VaNcube vakati vave kutokumbira vezvematongerwo enyika kuti vakurudzire vanhu kunyoresa kuvhota. nyanzvi mune zvesarudzo dzinoti kusanyoresa kuvhota kwevanhu vakawanda kunogona kukanganisawo kuganurwa kwematunhu kana kuti delimitation, sezvo matunhu anenge aine vanhu vashoma achizodimurwa. Studio 7 yaedza kubata vanxube kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu mudunhu reulawayo, asi vanga vasiri kudayira nharembozha yavo uye vanga vasati vapindura mibvunzo yedu yatatumira nenharembozha. Takundikanawo kubata mukuru anoona nezvesarudzo muzek vautoile silaigwana, sezvo vanga vasiri kudayirawo nharembozha yavo. Asi mukuru anoona nezvezvirongwa murimwe sangano riri kukurudzira kuti vanhu vanyorese kuvhota reelection resource center vasolomon bobosbunu vanoti ichokwadi kuti vari kusangana nematambudziko ekuti vanhu havasi kubuda neuwandu hwavanotarisira kuti vange vachinyoresa kuvhota.
Ichokwadi tiri kusangana nematambudziko akafanana neiwayo kuti vanhu havasi kukwanisa kubuda kuti vanorejista kuvhota vakati wandei watinenge tichasira kuti vanhu vakawanda, kana tikatarisa kuti pagore rimwe chete kana pamwedzi umwe chete vanhu vanogona kusvika makore 18 kana vanogona kunge vachinja citizenship yavo vanenge vakati wandei. Saka tikazotarisa nhamba iyoyo nenhamba iri kubuda kuti ende unorejista kuvhota, tikuona nhamba iyoyo iri pasi zvakanyanyisisa. Saka chinji hati kutoona kuti idambudziko ririko, vanhu havasi kuenda kunorejista kuvhota, havasi kunonyoresa. Saka idambudziko ratiri kusangana naro matunhu akasiyana siyana.
Chii chamuri kuona chiri kuita kuti vanhu vasabuda vachinonyoresa kuvhota?
Chekutanga chatinotarisa ndechekuti kazhinji kacho vanhu tinovapa chidokwadokwa chekuenda kunorejista kuvhota, kazhinji kacho kunge vachiziva kuti sarudzo dzaveko mwedzi mishoma inotevera. Saka pazvichireva kuti nenyaya yekuti hatisati tawana makandidhetes, hatisati pakuzikanwa general contester election iri ko 2023, vanhu vanogona kumbogara kwatingati pachirungu kuti womborelaxa wotombokanganwa nezvesarudzo. Chimwe chatingataure zvekare inyaya yatingati access nzvimbo dziri nechekure dzimwe dzacho. Chimwewo chatingatarisa zvekare inyaya yecovid kuti vanhu vanogona kuvachingozvityirawo zvekare, even zvekufambisa zvacho mafambiro acho mazuva anaya kwatotarisa kuti chiro munhu ari kubuda kuenda kubasa chaanotambudzika kuti awane transport yekuti akwira asvike mutaundi. Saka kureva kuti vanhu vanogona kutarisa zvinhu zvese izvozvo semafactors anga angodaro ariwo ari kukonzeresa kuti vanhu vange vari vashoma vari kunorejista kuvhota.
Kusanyoresa kuvhota kuri kuitwa nevanhu kunokanganisa chii muurongwa hwesarudzo?
Kana tichitotarisa nyaya yekuganurwa kwematunhu, kusanyoresa kwevanhu kuvhota kunoita kuti pachange pachidzoka kukinetwa kuti maboundaries ayanenge achifamba sei, nzvimbo dzinenge dziine vanhu vashoma vanenge vakanyoresa dzinogona kupedzisira zvekare dzaafectwa kumuchirungu. Atingati kudamburwa kwadzo kunogona kupedzisira kwaita kuti mamwe matunhu aite madiki, mamwe achikuda, zvichienderana nekuti vanhu vakarejista kuvhota munzvimbo idzodzo vakawanda sei. Saka chinhu chinenge chakakosha kuti vanhu vange vakarejista kuvhota. Tichizotarisa zvekare kusarudza vatungamiriri vanotimiririra, kungava kudare reparamende, makanzuru, kungava kumirirwa kwese kunoitwa nehofisi dzinenge dzasarudzwa dzava kusarudzwa dzinenge dzaitwa munyika, vanhu havawani mukana wekuzenge vachivhota. Zvekare pane chimwe chidzidzo chirimo chekuti kana usina kunyoresa kuvhota by election ichizoproclaimwa, unogona kutadza kuwana mukana wekuzovhota muby election inenge ichizoitwa.
Sesangano reERC, zvii zvamungakurudzira kuti dai zvaitwa?
Voter education zvakakosha kuti tose tiise musoro pamwe chete, mastakeholders atingati muchirungu vari kubatirana panyaya dzesarudzo, togara pasi toona kuti tingaitei tiri pamwe chete.
Vanga vari mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reelection resource center vasolomon bobosbunu vari parunare muHarare nestudio 7. Muchirongwa chewomen's round table na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nemadzimai emuzimbabwe. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu nhasi. Mutongi mukuru wematare edzimhosva vaLuke Malava vachenurwa nedare repamusoro richiti havana kuzvidza matare edzimhosva pavakadzokera kubasa. Judicial Service Commission inoti iri kuvandudza mashandiro ematare ese munyika, izvo zvicharerutsira vakaremara. Zimbabwe Electoral Commission inoti vanhu havasi kubuda neuwandu hwavo kunonyoresa kuvhota. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivei nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira sambambozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
So sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kuStudio 7 ngolesine mhla ka 10 kuNhlangula 2021 uKeith Dube. Endabeni zethu lamhlanje, asebehlatshwe kwesibili amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 bathi sebekhululekile loba besesaba kancane ukuba bengathapha igciwane le-coronavirus.
Nxa uhlatshiwe vele umuntu olana uzihambele abi vele uyabusizwa lawo ule ukuthi ngesikhiwa yi-confidence.
Umahluli omkhulu weZimbabwe uChief Justice Luke Malaba utholakala engelacala lokubuyela emsebenzini yena emiswe umsebenzi lidalele High Court.
Isinqumo sabo sithi sona i-contempt of court, okutsho ukudelela idale, akukho in this instance.
Amapolisa athi adinga abantu abacatshangelwa ukuthi balesandla ekutshisweni kwezimota ezimbili izolo kobulawayo.
Iyo indlela yini yokulungisa indaba abantu abahambisa izimota okungekho emthethweni, ukuxotshana nabantu endaweni ezigcwele abantu, okungenzakala ingozi ukuthi umuntu egcine ethizwe yimota, zokuxotshana imota yamapholisa le mota eyabantu abasebenza ngokungekho emthethweni.
Asekhankasa ngamandla amabandla adinga abantu abazavota ngomnyaka ka-2023.
Sibhizi kathesi siyenza uhlelo lokubumba ama-structures omhlangano, siqalisa kuma-cell. Yikho lapho sithola khona amalunga omhlangano ayiwo njalo futhi azavota.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Sekunabantu abafika phose inkulungwane ezingamakhulu amane 394,000 asebehlatshwe okwesibili amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Bathakazelela ukuba sebele ndlela yokuzivikela kumkhuhlane lo, loba nje belokhu besesaba ukuthi bengathapha igciwane le-COVID-19. UMavis Gama usethulela lolu daba.
EleZimbabwe lathi lisungula uhlelo lokuhlaba abantu amajekiseni okuvikela uzulu kumkhuhlane we-COVID-19, la kube kuyasobala ukuba kumele kuhlatshwe abantu abafika izigidi ezilitshumi 10 million. Okwamanje kulabantu abafika phose inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 689,920 asebehlatshwe okokuqala ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane lo elizweni. Abafika phose inkulungwane ezingamakhulu amane sebehlatshwe okwesibili amajekiseni agoqela eye-Sinopharm, i-Sinovac lamanye. Bayakuthakazelela kakhulu labo asebehlatshwe amajekiseni okwesibili abathi benza lokhu bekhululekile. Umnumzana Victor Dube ngomunye wasebahlatshwa leli jekiseni.
Mina vele nile condition echukela le high blood pressure. Ngelanga ngangitshela ukuthi khona ngibuye uzohlatshwa. Kwaba le nkinga eyokuthi i-BP yami yayikhwele kakhulu. Odokotela bangikhankasela ukuthi hayi akume iziyehle. Yathi sehla nje kancane ngahamba ngayahlatshwa kwesibili. Ngasengicande ngxe njengoba sendihlatshiwe sokunje ingakhwela-ke engxenye i-injection lana izangenzani? Izangenza olunye ulutho ongalisisiyo, kodwa akulanto eyenzakalayo. Ngizibona nje ngiziphilele.
Udube uthi akaselavalo ngoba esazi ukuthi uvikelekile njengoba sewahlatshwa ijekiseni yesibili.
Nxa uhlatshiwe vele umuntu olana uzihambele abi vele uyabusizwa lawo ule ukuthi ngesikhiwa yi-confidence, ukuthi ngangena lapha even abantu bekhwehlela belo mvimbane belani ngingabamba nje, kodwa hhayi akusoze kungibhuqe phansi.
Omunye njalo ngumnumzana Leopold Munende, intatheli zindaba esebenza izimele, uchasisa kabanzi ukuba kungani wabona kufanele ahlatshwe ijekiseni lokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19.
Mina ngacina sengisiyahlatshwa ijekiseni le-COVID ngenxa yokuthi kwezinye indawo zikahulumende kwasekuthiwa intatheli zindaba kufuze zingene nxa sezihlatshiwe njengase-State House. Sasingesenelisi ukuyathapha kumbe ukuyathatha indaba khona le kumongameli ngenxa yokuthi basebesithi kufuze sihlatshwe. Yikho okunye okwenza ngathathwa.
UMunende uthi wakhuthazwa njalo ngokwethulwa nguhulumende ukuba ahlatshwe ijekiseni yokuzivikela kugciwane le-COVID-19.
Njengentatheli izindaba ngihlangana nabantu abaningi kakhulu, yikho kwakufuze ngizigcine.
Loba nje bethokozile ababili laba labanye odokotela bathi kukhanya uhlelo lolu lungaqhutshwa ngemfanelo. Udokotela Tinashe Gede ingcwethi kwezempila kahle njalo owaba ngomunye wabahlatshwa ekuqaleni kohlelo lukahulumende uthi kuza kubanzima ukuthi ilizwe leZimbabwe lifikise inani labantu okumele behlatshwe amajekiseni la.
The problem is if you are trying to get to 9 million people in 8 months or 9 months, you need to be vaccinating well over 80,000 people. So we are going at about a quarter to probably about a fifth of the speed we need to be going through.
Zima ukuthi kutholakala abantu abafika phose izigidi ezilichumi 9 million ukuze behlatshwe. Kusho ukuthi kumele kube labantu abaningi abahlatshwayo. Kangiboni sifika kunani elifunakalayo ukuthi yaphele umnyaka. Singazama kodwa kunzima.
I think if we can get to 25% or thereabouts of the population, although it won't be ideal, we'll look back and say we did very, very well.
Kunsukwana isanda kwedlula kuke kwaba le mibiko yokuba ebeseqalile ukusilela amajekiseni okuzivikela kulolu bhubhane lwe-COVID-19 kwezinye indawo kulabo akade befuna ukulihlatshwa okwakuqala kodwa ubona ngezokuqhutshwa kwenhlelo zokwenqabela ukumemetheka kwalolu bhubhane esebenzela emahofisini kamongameli udokotela Agnes Mawomva uyilandule imibiko le esithi kulezinye indawo okulabantu abaningi abayahlatshwa khona okwenza kusilele amajekiseni okuvimba ukumemetheka kwegciwane le COVID-19 kulezo ndawo. Uthi uhulumende usesusa amajekiseni endaweni okulabantu abalutshwana aye wafaka endaweni okulabantu abaningi. Uhlangothi lwezempila kahle lubika ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 usubulele abantu abedlula inkulungwane lengxenye 1622 eZimbabwe phakathi kwabafika inkulungwane ezingamachumi phose amane 39,432 asebehlolwe batholakala bele COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Umahluli omkhulu welizwe uChief Justice Lukumalaba utholakele namhla engalacala lokubuyela emsebenzini ulandela isinqumo sedalela High Court esavimba ukuba kwengezwe iminyaka yakhe yokusebenza. Intatheli izindaba yeVoice of America ibika ukuthi isinqumo lesi senziwe nguJustice Emmy Tsanga noJustice Livia Jirau Mugomba abakumthethondaba weHigh Court. Bathi uMalaba walandela umthetho ekubuyeleni kwakhe emsebenzini njengoba ukuvinjwa kwakhe kwasukubekwe eceleni kulandela ukuphanyekwa kodaba lolu eSupreme Court ngumtshutshisi omkhulu welizwe kanye lomele uhlangothi lukahulumende olubona ngendaba zekhaya lokunye. Idala leHigh Court lalithe akukho emthethweni ukwengezwa kweminyaka yokusebenza kukaMalaba kulandela ukufikisa kwakhe iminyaka yokuzalwa engamajumi ayisikhombisa 70. Umongameli Emmerson Mnangagwa wengeza iminyaka kaMalaba yokusebenza elandela umthetho weZimbabwe Constitution Amendment No. 2 Act. Kodwa uMnumzana Musa Kika, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum, waphanyeka udaba lolu emthethwandaba esithi uMalaba akumelanga ukuthi engezelelwe isikhathi sokusebenza. Uze sizwe ngodaba lolu, sibhuke loMnumzana Majobane Ncube, ingcwethi elwela amalungelo kaZulu.
Idale eliphezulu ele High Court amajaji uEmmy Tsanga lo Sylvia Chirawu isinqumo sabo sithi sona i-contempt of court okutsho ukudelela idale okudelela i-court akukho in this instance ngoba leyo ndaba othwa uMalaba odelele khona i-contempt of court indaba eyaphanyekwa ekuphikiseni kwe-JSC lo Minister of Justice befaka ukuphikisa kwabo e-Supreme Court. UMusa Kika i-argument yakhe wazi ukuthi uMalaba ubuyele emsebenzini mhla ka-24 iwasephikisa mhla ka-27 May okusho ukuthi uthe esiya emsebenzini uvele uhambe engakaphikisi. I-High Court ithi hayi lokho kuzakhangelwa yi-Supreme Court ayisibo abafuza ukuthi bakunqume lokho. Njalo ithi yona njengoba kule ndaba yama appeals eyiyo evele imiphambi kwe Supreme Court. Leyo ndaba kuzafuza ukuthi ziqunywe yi Supreme Court. Nxa zingakaqunywa kusho ukuthi i-decision oyisinqumo samajaji amathathu lesiyana esike senziwa okwamanje sibekwe eceleni kumelela ukuthi kuzwakale ukuthi i-Supreme Court izakuthini.
Yes, yakuzwa kakhulu Ncube, kodwa konke lokhu ke kutshone akujule sibili kwenzetha abantu bakuzwa ukuthi lapha kuyangaphi konke lokho.
Ngakho-ke i-High Court ithi yona kusamelela ukuthi kuqunywe lezo zindaba kuma-appeals. Umalaba kungeke kutsho ukuthi kule contempt engaba khona kathesi ukudelela idale, ngoba lolo daba luzahlalelwa phansi ukuthi uMalaba ungu-Chief Justice yini or not. UMalaba yena nxa sinanzelela ukuphikisa kwakhe uthi yena i-order le yafakwa ngama-judges awe-High Court yebo yi-declaratory order engafuzanga ukuthi ordinarily iphikiswe, kodwa ngenxa yokuthi iyamphazamisa ekukhetheni kwakhe ukuthi abe ngu-Chief Justice ngaleyo ndlela kufuza ukuthi nxa ingaphikiswa ibe suspended i-effect yakhona. So-ke sizabona ukuthi zozala nkomoni khona e-Supreme Court njengoba ama-judges afakwa ukuthi wena aza kuthini ngodaba lukaMalaba lo okwamanje indaba esegudwini.
Akusikho ukuthi lapha-ke kuchithwa isikhathi kulokho kugijiniswa udaba lolu, kumbe kukhona okuzaphuma phambilini nxa usukhangele lapha Ncube?
Isinqumo se-High Court lesi silokhu esithi thina yi-final order. So i-final order umuntu uvunyelwe ukuthi ayithathe ayihambise e-Supreme Court on appeal. Kodwa ke esikunanzelela yilokho ngibona kuyabe kuyikuchitha nje isikhathi ngoba one kuvele kule appeal evele ikhona yokuthi i-Supreme Court izaxazulula udaba lokuthi uMalaba ufuze ukuthi abe ngu-Chief Justice yini noma cha. So ingaxazulula lolo daba kusho ukuthi kuyabe sokuphelele. Okwesibili yikuthi bangaze ba-aphile asoze kuserve any useful purpose, ngoba kusho ukuthi uMalaba uyaqhubeka esemsebenzini ngoba isinqumo se-High Court evele sikhona sokudismisa i-application yakhe ayisiso sokuthi nxa kungaphikiswa uMalaba uzamisa umsebenzi uzaqhubeka esebenza.
Ye, akwethulela uZulu sibili sizwe ukuthi phambili kuyophozala nkomoni.
So almost practically yikuthi kumelelwe lawo ma-appeal ayenziwe masinyane. I-Supreme Court waxazulule wenzela ukuthi wonke umuntu eZimbabwe azi ukuthi uMalaba uyi-beneficiary yini, uyaqualify ukuba i-beneficiary amendment leyenziwe amendment number 2 section 186 omutsha lo ofakiweyo ukuthi angakhetha ukuba ngu-Chief Justice. Kodwa oqathe ngithanda ukuthi kunanzelele ilokho ukuthi i-constitution njengoba i-court ikhangele kule decision eyenzileyo yenziwa ngabantu. Abantu batsho ukuthi kulama offices athile afuze ukuthi abantu abaphakathi kwabo baserve up to a certain age limit. So nxa kuvele kutshintshwa into ezinjalo kufuze ukuthi kuqalwe ukuthi kubuyelwe ebantwini ukuthi abantu bavume. So nxa sikhangele i-amendment le sibona ukuthi ingaba yona le problem ngoba izama ukuthi ibhodele abantu ngemuva ithe ebantwini hayi lina oyela kutshoya sikulalele thina loba latsho njalo siyaqhubeka siyazitshintshela. Umuntu uyaqhubeka esemsebenzini ngenxa yokuthi i-courtine sesikukhethi. Engibona kuyinto embi kakhulu ngoba kusho ukuthi uZulu izwi lakhe isinqumo sakhe asihlonitshwa. Ayisikho esakwenzela i-constitution, senza i-constitution yona leyo ukuthi abantu kube yibo abenza izinqumo hathi uhulumende ezimele yedwa. Thina abantu siqumile ukuthi sifuna ukwenziwela.
Amapolisa asikhalaze ukuthi umphakathi awasize ngamagama abantu ababikwa behlasele imota zawo njalo bazama ukubajisela phakathi kwazo kudlakela oluqhamuke izolo edolobheni lakobulawayo lapho akutshe amakhombi amabili. Amapolisa akhulume lephephandaba le-The Chronicle abika ukuthi abantu laba abatshintsha imali ngokungekho emthethweni labatshayeli bemijova bebezama ukubaphoqa ukuthi bekhulule omunye wabo abakade bembophile. Amapolisa abika esithi aze ahlengwa ngabanye babo kodwa abanye abathi bazibonele ngawabo lokhu kusenzakala bagcone amapolisa ngokwehluleka ukuqhuba kuhle umsebenzi bebeka abanye engozini. Asizweni-ke isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association uMnumzana Makhel Ndiweni ngalolu daba.
Sengilawo ngokuthi yiyo indlela yini yokulungisa indaba abantu abahambisa izimota ngokungekho emthethweni ukuxotshana labantu endaweni ezigcwele abantu okungenzakala ingozi ukuthi umuntu ecine ethizwe yimota ezoxotshana imota yamapholisa le mota eyabantu abasebenza ngokungekho emthethweni. Ngokunjalo-ke ngibona ngani akusikho okumele kwenziwe ngoba ekugcineni sizadina sibone abantu belimala bethuswe yimota kumbe yamapholisa kumbe yomuntu lo gijima ngemota esebenza okungavunyelwayo okungaphandle kukazulu. Ngomnakano wami bona ngamapholisa ngenza ngcono kakhulu ukuthi adile lo daba lolu nalokho abakwenza kuthiwa kubangela ingxabangxoza. Kanti esikhuluma kunje nje kule ndaba esizwayo eziningi ezokuthi abantu babanjwa inkunzi ngezigebenga ezithwele imbhobho kuthiwa amapholisa akalazi imota zokubaxotshanisa kodwa bese sibona amapholisa exotshana labo uyindi abantu athi wothi nje bengaphathanga lutho. Kambe shuwa singaba lizwe yini ukuthi kugcine sokusitsha izimota kulezigebenga ezitshona zibamba abantu zihlukumeza abantu zithathela abantu imali zivulala labantu kuthi abantu bafile sizwile nje abanye bedutshulwa angapholisa sho ngixosha labantu nje abazama ukuthi baziphilise. Hawu bantu kade akona ndlela yini okungalungiswa ngayo angapholisa kumele ahambe adinga abantu laba basihlukumeze sisathi siyesaba lokuhamba vele ngasuka emsebenzini kale sekunje nje sisaba ukudutshulwa sisaba ukuthela izimota phile kulokuthi axoshane labantu ngemota ezimbili zonke nje khonapha ku-6 Avenue shuwa kula konye okungenziwa na. Yindaba edabukisa kakhulu leyi mina njengomuntu ohlala koBulawayo.
Lowo ngumnumzana Michael Ndiweni isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Kusenjalo uhulumende uthi kuzathengwa ezinye imota zokuphathisa amapholisa emsebenzini wabo. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isibhedlela se-Johns Hopkins University sibika ukuba sekulabantu abedlula amabhiliyoni amabili 2.3 billion asebehlatshwe amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Isibhedlela lesi sithi sekulabantu abafika phose izigidi ezingamakhulu amabili 174 million asebehlole batholakala bele-COVID-19 kwabhubha abedlula izigidi ezintathu 3.7 million emhlabeni wonke jikelele. Abezempilakahle bathi kuzaba lokugedla kwamazinyo kuzwekazi le-Afrika okulabantu abalutshwane asebehlatshwe ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Umbiko owethulwe nguMohamed Yusuf we-Voice of America uveza ukuba amanye amazwe akugqela ele-Tanzania, Burundi, Eritrea lamanye kawakatholi amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Umongameli Joseph Biden wakwele Melika ukhangelelwe ukuba uzaxoxisana lomkhokheli wakwele Bhilithane uMnumzana Boris Johnson ngokutshiyeneyo engakayi emhlanganweni womanyano we-G7. Upatsy Wadikusala womsakazi we-Voice of America ubika ukuthi abantu abaningi bamelele ukubona okuzakwenziwa nguBiden loJohnson okuthiwa wayedlelana lowayengumongameli uMnumzana Donald Trump. Uhulumende wakwele Melika uthothoza kakhulu ususwa kwele Bhilithane kumanyano we-European Union. Amabandla ezombusazwe aya phambili ngokulungiselela ukhetho luka-2023. Ibandla leZANU-PF lesithi likhangelele ukubhalisa abantu abazavota okwakuqala abayizigidi ezinhlanu 5 million kuthi i-MDC Alliance yona ithi ikhangelele ukubhalisa abayizigidi eziyisithupha 6 million. amalunga MDC Alliance aphakathi kokuqhuba uhlelo lokuqoqodela abantu ezindlini ebakhuthaza ukuthi bayebhalisa. Amalunga ezanu lawo athi alezawo inhlelo ezijonge ukuqinisa ibandla kanye lokukhuthaza abantu ukuthi bayebhalisa njalo balivotele. Amanye amabandla aphikisayo afana le-MTCT lezaphu lawo aqhuba inhlelo ezifanayo. Uhlelo lokubhalisela ukuvota luvulwe yiZimbabwe Electoral Commission kunyanga ezimbili ezedluleyo. Ukuhlaziya lolu daba siqoqe lelunga le-MDC Alliance uMnumzana Edwin Ndlovu endawonye lelunga le-ZANU-PF uMnumzana Philip Gawule onguye osungula lingxoxo.
Sibhizi kathesi siyenza uhlelo lokubumba ama-structures omhlangano, siqalisa kuma-cells. Yikho lapho sithola khona amalunga omhlangano ayiwo njalo futhi azavota. Amalunga omhlangano ayiqhakathekile kakhulu, ayiwo abumba umhlangano, yiwo amalunga akuma-cell. Amalunga la nxa esebuyile aba kuma-cell abonakala njalo ukuthi arejistile, ba-rejiste futhi njalo ukuvota. Kumele ku-rejiste njalo ukuvota bona abangenileyo kuma-cell ukwenzela ukuthi nxa sokubuya isikhathi lesokuqhumaquma ama-boundary kutholakale kuyukuthi abantu barejistile bonke ngobuningi babo. Njalo siyakhuthaza futhi njengomhlangano ukuthi bonke abantu barejiste ukuvota, babe ngama-rejista vota, kungakhathalekile ukuthi ngowaliphi bani. Kodwa ngoba kukhona phela nkuma abanye abangekho ndleni kodwa bale vote yabo eyisikhala esikhulu, ngoba esakululwayo i-one man one vote ukuthi umuntu ebelelungelo lakhe lokuvota. Ngokunjalo kuqakathekile ukuthi wonke umuntu, wonke omutsha, ontanga, bonke abatsha, bona basilohlelo olunye lokuguga ontanga ukuthi barejiste ukuvota. Kuhamba kuhle kakhulu ezigabeni lapha kuma-districts wonke nxa sigangela. Ngokunjalo ithagethi naleyo ka-5 million plus i-registered voters sizabe siphumelayo.
Ngibuye kuwe babu Ndlovu, kini ku-MDC Alliance ungathi ezenu inhlelo zihamba njani njalo likhangelela ukubhalisa abantu abangakhe?
Thina ku-MDC Alliance intsha yethu ontanga balohlelo lokuregister i-6 million new voters kuyangenwa ebantwini kusagetha kamanye voters abayenelise i-18 years ama-youth ontanga abese sikhangela njalo labantu ade bevele bengavoti kodwa-ke bengabantu abadala bekhona. Lolo hlelo-ke seluqalisile luyahamba kuthe lwenziwa e-youth kuphinde kusebenzwe ngama-main wings. Inkokheli siyangena ebantwini emalokishini lapho sihambe sibaguduza ukuthi-ke babuthane endaweni ethile nxa bengela kokuhambisa ukuya ezekhi-ke siyadinga-ke izimota nje singamalunga omhlangano sibathwale bahambe bayevota-ke. Ukhulume kuhle kagawula ukuthi-ke nxa kurejista abantu sifisa ukuthi abantu babe lelungelo lokuvota, kuzafika-ke isikhathi lapho esesizacela khona amavota ukuthi hhayi njengoba la rejista sicela livotele ibandla le-MDC Alliance livotele-ke advocate Nelson Chamisa abe ngumongameli welizwe. Siyafika leso sikhathi kodwa kathesi-ke sakhangelane lapho ukuthi abantu abaningi barejista ngobuningi babo.
Baba Gawule, ngiphenduke kuwe, isesizwile kaningi obaba Ndlovu bekhala ngokuthi kumele kuguqulwe indlela ukhetho olwenziwa ngayo, kulungiswe impela izinto ezithile, lokho okuthiwa ngama-electoral reforms. Lina kuZANU-PF kungaba kukhona yini elikusolayo lana elifuna kulungisiswa?
Ukukhona ukuthi kulilungelo labo onkomo abe-MDC Alliance kumbe ama-opposition parties ukuthi lawo akhale ngokwabo abakubonayo kungabancedisi ukuthi bawine ukhetho. Kodwa-ke okuqakathekileyo ukuthi thina njengebandla elibusayo iZANU-PF singaphansi kohlelo lwe-SADC. I-SADC yiyo esiyilandelayo, silandela ama-guidelines nala ethulwa yi-SADC njengoba siyingxenye ye-SADC. Esikulandelayo konke akuphumanga ngitsho ku-SADC kukhona pha, njalo ama-observers akuqala yi-SADC ebonayo ukuthi ukhetho lonke luhambe kuhle. Ngokunjalo nxa sengikhangela ama-guidelines nala e-SADC ayiyo akutshwayo kumazweni wonke nala e-SADC, kusho ukuthi kokwenziwa e-South Africa la ngapha kuyenziwa ngesikhathi sokhetho, yonke into iyenziwa ngendlela enjenganaleyo. So ngokunjalo kulilungelo labo ababonayo okunye okusilelayo ukuthi bakulethe phambilini kubonakale ukuthi kungalungisiswa njani, ngokuthi sibe lokhetho olungathandakuzwa ngumuntu, ukuthi nxa impumelo yakhona esithi yaba khona kungabi lomunye osolayo. Yikho esikuzamayo khona, kodwa kumangalisi phela ukuthi ukhetho lungaba khona kube lomunye osolayo, njengoba sibona amazwe anjalo America ayiwo isibonelo zedemocracy abantu bona bayichampion bazichampion sibona nqa ukhetho soludlulile njengalokho kudlulile njengabo Trump etha ukhetho lutshontshiwe asisakwazi ke ukuthi kathesi kumele ngaphi njengoba i-America layo ibisifuqa kathesi ithi ama-electoral reforms abe khona ama-electoral reforms abe khona ngizacela ukuthi kathesi labo ama-electoral reforms la abe khona e-America khona ngale kwenza ukuthi kungayenzakala into njengayinale ke yayenzakala ukhetho lwabo oludlulileyo njengoba lathi siwakhangele ebekwenzayo
Elina babu Ndlovu kuyini elikhala ngakho kahle kahle elifuna kulungisiswa elungakwenziwa ukhetho
Sifisa iplay even level ulingane sivunyele ukukhankasa ngokufanana ngoba sithibilandwe lemgisi alliance kasivunyelwa ukuthi sikhankasa amapholisa ahamba ke kuphambanisa imihlangano yethu kuyamela si-aplaye basinike imvumo nxa bebona ukuthi sizaba labantu abaningi ukudula bezane u-p f bayala ukuthi umhlangano lo wenzakale ungenzakala bathela ama-tegasi sifithi ukuthi-ke kulingane sivunyelwe okufananayo njengezane u-p f layo isenze emhlangano kathesi bavala ngokuthi kule COVID-19 kodwa ngemthelo zezane u-p f njebejhilo kagawule baqhubeka bayenza amasela baqhubeka bayenza ama-DDC akhona nalawo ezane u-p f kodwa thina ezethu inhlelo kazivunyela lanxa sesirejista abantu okulilungelo lwabantu ukuthi barejiste babhode inhlelo zethu zaphanjaniswa
umnumzana edwin ndlovu lilunga le-mdc alliance ubeqhuqha endawonye nelunga lezane u-p f umnumzana billy gawuleni Amalunga amabandla ezokholo ahlala kule South Africa adabuka eNyabane ePlumtree asesungule umkhankaso wokusekela ukwakhiwa kweklinika kuleyo ndawo ukwenzela ukuba abantu bengahambi umango omude bedinga uncedo lokwelatshwa. Uthi sokhumalo usekubhala lolu daba eseJohannesburg kule South Africa.
Amakholo aphuma emabandleni achiyeneyo adabuka eNyabane ePlumtree abathe gwaqa enumber 4 John Brandy elukushini le-Alexander Johannesburg emkhosini wokudinga imali yokwakha ikilinika esigabeni sakibo. Omunye obekula umkhosi umnumzana Alphonse Mabena uthi babona okuqakathekile ukuthi baphatheke kulo mkhankaso ngenxa yokunanzelela udubo olubhekane lezigulane esigabeni sabo.
Sibabonile abantu befika ngokukhulu ukuzikhandla as far as from Cholocho, Lupane, Nyathi and Ikezi ngokunjalo. Sibonga indlela abantu abanikele ngakhona benikelela amakholo aseNyabane kunikelelwa iclinic. Khulu ukuthi sifake intuthuko lapha endaweni yaseNyabane ikhule sibe nesandla nathi njengamakholo aseNyabane lapha kwenzela ukuthi njengoba incwadi ithi khona ukholo olunganamsebenzi olufile.
Nyanga zonke zakhamizi eNyabane zichaya imali yokwakha iclinica le. Unkosikazi Sitholile Ndebele ophuma omalilonda uthi isazoqhubeka imikhankaso yabo yokudinga imali iziphele kwakhiwa ekilinika yabo.
Msebenzi bemuhle kakhulu, umsebenzi obugoqela amakholwa wonke. Siyathemba ukuthi na next time masilicela lizoba khona ngobuningi benu. Isifiso sethu siyukuthi khona siziyakhele umtholampilo endaweni yakithi eNyabane.
Odabuka esigabeni lesi umnumzana Gretman Mkhwebu uthi yinto enhle kakhulu enziwe ngamakholwa la.
Ebekhona amabandla lakudala ama-missionaries ebefaka isandla lawo athuthukise kwezemfundo. Kuyinto enhle kakhulu, mhlawumbe ukuthi singafunda lukhulu kakhulu ukuthi hayi sonke isikhathi amabandla aqakathekile emphakathini, amabandla ayinsika yomphakathi. Ngokunjalo nje mina ngibone vele sengathi hayi iklinika seyiphelile nje noma ingakaqali ukwakhiwa kodwa noma nje siyasuka noma yinini.
Umnumzana Mkhwebu uthi uhlupho olukhulu ukuthi iklinika iseduze isendaweni yeChangwa ehleli igcwele phamu izigulane. Uthi njalo kuba nzima ikakhulu ebantwini abadala ukuthi bayifika eklinika le ikakhulu nxa izulu lisina njalo imifula igcwele. Amabandla la enelise ukuqoqa imali edlula amarandi azinkulungwane ezilitshumi lambili 12,000. Umnumzana Mkhwebu uthi basazoqhubeka ngale mikhankaso besiye endaweni ezijeneyo. Uthi okwakhathi esiningi lokusetshenziswayo nxa kusakhiwa okugoqela izitina sekukhona okuza kwenza ukuthi ukwakhiwa kweklinika yabo le kuqale loba nini. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ningutuso Khumalo.
Kulanto kunamhla kuhlelo lwabesifazana asidluzeli bomama sixoxa ngomkhuhlane we-COVID-19 nokunye okubhekanela bomama. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Asebehlatshwe okwesibili amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 bathi sebekhululekile loba besisaba ukuthi bangadabha igciwane le-coronavirus. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lekisayo, Gibbs Dube.